vachitaura ora pakuradzikwa kwemwana wavo baba vemushakabvu vafidelisi madzivadondo vatiwo mhuri yavo yarasikirwa zvikuru.
Harivhariki, hapana replacement. Aiwa, hapana replacement. Kuti munhu anga ari pachokwadi, munhu anga akati chino hachiti baba, hachiti baba, kana tichinoita chinoita. Munhu aimira pachokwadi, munhu anga asingati zvandiyatozia nomwana wangu iyeye.
Izvi zvatsinhirwawo nemutevedzeri wegurukota zvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Isu sevatori venhau vemuno munyika tarasikirwa zvikuru naAbigail. Akasimudzira, akasenza basa iri. Isu kwatiri sevatori venhau tinoti yanga iri hero kwatiri isusu, nokuti akasenza zvikuru maorganizations akasiyana siyana achisimudzira vatori venhau kunyanya nyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusorosoro. Pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa, aisimudzira futi panyaya dzatinotidzo muchirungu media reforms.
Mutungamiriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa ndemumwe wevanoremekedzwa vaenda kunochema nekuviga muzvaregamanya. Vatiwo mushakabva akabatsira hurumende zvakanyanya apo aishanda muhofisi yevaimbova mutungamiriri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai.
Airamira kune vematongerwo enyika, kune vanotungamirira maMP kusanganisira maprime minister mapresident akatotisiya vamugabe vatsvangirai vakapfuura nemumaoko aAbigail. Ukaona uchi advisor maprime minister nemapresident waitirwa nyasha kamani, ndo basa rakabata musikanawo. Nesumo tiri maminista aICT taipuhwa uchenjeri nanaAbigail nokuti aipa truth to pass. Asa aigumira ipapo aipa futi power to truth, nokuti vazhinji vari muzvigaro zvinoremekedzwa havadi kupa chokwadi simba kana kupa simba chokwadi. Uyo aita zvose kupa chokwadi simba nokupa simba chokwadi.
Vachamisa varumbidzawo muzvaregamanya vachiti
sokuuya kwataita vamwe anoti pane patopuwa 21 gun salute nebasa raakaitira rokuvakanyika rokusumudzira nyika. Anogona nga asiri paHeroes Acre, but Heroes Acre yevanhu vanovaka nyika haisi panzvimbo, iri mumwoyo. Tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu, akavaka nyika, akasumudzira nyika. Anga asinganyanyoita zvekuti bato rakati aida nyika yake. Nanyika haisi bato. Vamwe anoti ndofira muzano, ndofira mutakati. Usafira mubati, fira munyika, nokuti nyika ndo ine simba, kwete bato. Bato harina basa. Rakafanana nemota inokusvitsa ukaikaponja, tora imwe uende kwaunodii. Nomunomira kwakwandodii hangu yaponja akataura, tora imwe yoende mberi.
Shamwari yemushakabvu amai Tambudza naijonera vati
ndinoti kune shamwari yangu abizorora murugare. Munhu nemunhu paanobarwa anozvarwa nechinangwa, ende ndinotenda nekuziva kuti pakuzorora pake abi chinangwa chake chaanga ainga pano pasi akazadzisa.
VaRashwiti Mukundu vakashandawo nemushakabvu vatiwo anga ari chipangamazano.
Aive chipangamazano, aive shamwari, aive mutauri wechokwadi, aive mutungamiriri, aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake kwese.
Muzvaregamanya vakamboshandawo kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe. Vafa vachiita basa rekubatsira masangano enhau kuti agadzirise mitemo yekuenzanisa mikana pakati pemadzimai nevanhurume, kana kuti magender policy, izvo zvakarumbidzwa nevazhinji. Muzvaregamanya vasiya mwana mumwe chete, Ruvarashe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Oh,